Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mumwe mushandi wekuZimstat amai Tafadzwa Bandama vati mwedzi uno wachikumi mitengo yezvinhu yakakwira zvichienzaniswa nemitengo yaiveko mumwedzi wachivabvu.
Month on month yanga iri pa 3.9% muna June, tichienzanisa ne 2.5% muna May, kuratidza kuti mwedzi wapfuura kusvika mwedzi uno mitengo yanga ichikwira pamwedzi.
Zimstat inotiwo vachitarisa kukwira kwemutengo uku, zvinhu zviri kunyanya kukwira zvakanyanya mudunhu reMashonaland Central, uko mitengo mumwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana, kuchitevererwa neHarare, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, kuchizouya Mashonaland East, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvina kubva muzana. Dunhu reMatabeleland South ndiro risina kunyanya kukwira mitengo. Magwaro abudiswa neZimstat anoratidzawo kuti mumwedzi wachivabvu Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda zvichienzaniswa nezvainotengesera dzimwe nyika. Amai Bandama vati nyika yeSouth Africa ndiyo inonyanyodyidzana neZimbabwe zvakanyanya, uye pamwedzi uyu Zimbabwe yakatenga zvinhu kuSouth Africa zvinosvika zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana, asi Zimbabwe yakakwanisa kutengesera South Africa zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana.
Kunhu kwatinotengawo zvigadzirwa nezvirimwa zvichiuya muno munyika yedu, kunyanya-nyanya pamusoro iSouth Africa iine 45%, Singapore 15.7%, China 9.2%, India 7.1%.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vati vanoona sekuti mutemo weStatutory Instrument kana kuti SI-127 ndiwo wakakonzera kukwira kwemutengo yezvinhu uku. Vakuchera vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kunoita kuti zvinhu zvakawanda zvitengwe kubva kunze kwenyika, sezvo kutenga muno zvinenge zvichidhura.
Semaonero angu, chanyanya kukwidza inflation zvinhu zvakafanana neSI-127, nekuti mutemo weSI-127 wakauya mabhizimusi asingautarisire, zvinova zvakakonzera kukwira kwemutengo chekutanga mumaus dollars uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvinoshandiswa nevanhuwo zvavo. Zvinova izvo zvazokonzera kuti inflation iendere mberi. Pozoitawo kuti isusu nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwedu, zvigadzirwa zvedu zvinoti dhurei kugadzira kudarika zvinotengwa kunze, zvoreva kuti isusu takushandisa mari yakawanda ichibuda kunze kunotenga zvinhu dzimwe nguva zvatingadai tichikwanisa kugadzira tega muno.
Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vatiwo vanoshungurudzika zvakanyanya kana mitengo ichiramba ichikwira mihoro yevashandi isingakwiri.
Tiri kunyunyuta sevashandi vemuZimbabwe nokuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, asi hurumende ichiti zvinhu zviri kunaka zviri kugadziriswa. Mari inotambira vashandi haisi kuchinja, iri kuramba ichitoderera nokuti iri kudyiwa neinflation, yodyiwazve nekuchinja kuri kuita mutengo wemari yemuno nemari yekunze yekuAmerica. Saka tiri kuona kuti upenyu hwevashandi hwaomesesa, mari iri kutambirwa nevashandi vazhinji haichatokwani pamari iri kunzi ndiyo inotarisirwa murombo wepasi pasi kuti atenge zvokudya.
Magwaro eZimstat anoratidza kuti zvinhu zviri kunyanyotengwa kunze neZimbabwe zvinosanganisira chibage, korosi, mafotireza, mishonga, zvese yevanhu nemhuka, dzimotikari nezvimwewo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutengeserana amai Sekainzenza kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.